This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, Gunyana 1, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kushomeka kuitika kwavita kuti mitengo even yechibage pamisika inge ichikwira zviri kukonzerwa nekuti hatina chibage chatakawana chakanyanya kuwanda.
Sangano ReFuseNet royambira kuti kwatotanga kuita nzara inotyisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South uye mitengo yechibage yave kukwira zvakanyanya.
Panyaya yaDangote tinoti izvo hongu aunzwa nehurumende, asi kuti achiwana residence rekuita mabhizinesi aya anoda inonzi investors license inenge ichidiwa, ndopa achazounza mapepa ake akakwana achitsanangura kuti ari kuda kuita bhizinesi rei.
Imwe shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote voronga kuvamba mabhizimisi muZimbabwe.
5149 inoshanda mune makambani ari kuuya kutora zvinhu zvaasingagoni kudzosera. Zvinhu zvinotorwa pasi pevhu semuenzaniso kuti munotora madiamonds, munotora gold, munochera pasi pachisiya paparara, hamuna chamuchadzosera.
Zimbabwe yave kusendeka parutivi chirongwa chekutora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kumakambani ekunze, kunze kwenyaya dzemigodhi nezvimwe zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu ReFuseNet rinoti nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzatarisana nenzara inotyisa nekuti hadzina chekudya chakakwana. Sangano iri rinoti vanhu vakawanda vave kutengesa zvipfuyo zvavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ongororo yakaitwa nehurumende nemamasangano anopa rubatsiro inezikanwa nekuti ZIMVAC yegore rino iri kuratidza kuti vanhu vanosvika mazana ezviuru zvina nemakumi matanhatu nevaviri vari kumaruwa havachina chekudya kutanga muna Gunyana muno. Uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera kusvika pazviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemana muna Gumiguru naZvita, huchizosvika pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu kubva muna Ndira kusvika muna Kurume gore rinouya. Sangano ReFuseNet rinotiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vanhu vakawanda mumadhorobha nekumamisha vachaziya nenzara gore rino nerinotevera. Sangano iri rinotiwo mutengo wechibage wave kuramba uchiwedzera nenyaya yekuti chave chishoma. Hurumende yakasarudza mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vavesa chigaro wedare remakurukota rinoona nezvekuwaniswa kwevanhu chikafu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe naivo vaMnangagwa vakatozivisa nyika kuti hapana munhu achaziya nenzara. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe tikavabvunza kuti vanoona sei ongororo yeFuseNet.
Ndinovirirana nazvo. Dambudziko riripo nderekuti nyaya yeagriculture production mwaka wapfuura yange isina kumira zvakanaka. Saka zvazviri kureva ndezvekutoti hurumende inofanira kuimporta zvinhu zvakaita sechibage chakati wandei kuitira kuti tikwanise kunge tichiplaga mashortages ari mulocal market pane ino nguva in terms of kuwanikwa kwezvidyiwa zvakaita sechibage. Ndosaka muri kuona kuti nekuda kwekushomeka kuitika kuku kwavita kuti mitengo even yechibage pamisika inge ichikwira zviri kukonzerwa nekuti hatina chibage chatakawana chakanyanya kuwanda. Saka ndozvikuita kuti mitengo inge ichikwira. Saka kukwira kwezvinhu ikoko kukwa afekta wana wakawanti sisa ushukuru sei wana waruma doroba even nekumaruwa.
Asi munoona here hurumende ichikwanisa kuti iunganidze mari iri kudiwa nekuti mamwe masangano anobatsira ari kuti ane paanokwanisawo kusvika asi haangabatsire munhu wese.
Tingi idambudziko rakakurisisa kuhurumende pane nenguva handioni vaine vachikwanisa kunge vachiwana mari yakakwana yekuti tinge tichitenga chibage kune dzimwe nyika chinokwanirana nemunhu wese.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaprosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Dzimwe mhuri dzakawanda kunyamakate mudunhu reMashonaland Central dzave kurarama nekutengesa huswa hwekupfirira dzimba. Mutoreri wenhau Arthur Chigoriwa akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti vakafunga danho rekutengesa huswa mushure mekunge vaona kuti vari kuvaka dzimba vakawanda mazuva ano vave kufarira kushandisa huswa mukupfirira. Izvi zvinonzi zviri kuitwa kazhinji munzvimbo dzekutandarira nekushanya dzakaita semalodge nemachalets. Vamenadhi hozheri mumwe weavo vari kurarama nekutengesa huswa vanoti vakatora danho iri sezvo vari pedyo nenzvimbo dzinopisa dzekariba Chirundu pamwe negache kache.
Takangofunga danho iri sezvo tiri kudhuze nezvinoitwa zvetourism.
Vahozheri vanoti bhizinisi rekutengesa uswa riri kuvararamisa ivo nemhuri yavo uye vanowana mari zvichienderana nekuwanda kweuswa hwavanenge vacheka. Vanoenderera mberi vachiti vanowana mari inosvika chiuru chemadhora kana vanhu vachitenga zvakanaka zvikuru sei inguva yekupisa yatiri.
It depends. The more you cut, the more you earn. Ndo mawanira atinoita mari. Mawanira unochekera unoita huswa wakawanda ndo mawanira unozoitawo mari. Zvinoenderana nemasizes. Masizes edu anotangira pa10 centimeters. Mabandos edu anenge akamira rakadai so. Tokwanisa kuita 5 cents this one. Andidika oro 6 cents it depends na buyer kuti buyer ari kuda zvipi.
Mumwe mugare wepaNovember Village kunyamakata vaClaudius Makina avo vakapiwa munda wekurima vanoti vakafunga zvekutengesa uswa nekuda kwekuti hapana chavaiwana pakurima sezvo zvirimwa zvavo zvaidyiwa nemhuka. VaMakina vanoti vari kurarama zviri nani kubudirikidza nekutengesa uswa. VaMakina vanoti vanowana madhora mazana mana pamwedzi. Nyamakate yakaganhurana nenzvimbo inochengeterwa mhuka yekariba game reserve.
Unotombowana kuti kana ukaona uinawo wakati wandei aiwa unotombobatsirika. Tichiverenga mabandros aya masungira atinenge takaita togona kuti aripo 10 toti dhora $400 kunongosvika.
Amai Johana Pfumbidzai vanoti vave nemakore matatu vachitengesa uswa asi vanoti zvinoda kushanda zvakasimba. Amai Pfumbidzai vanoti vave kukwanisa kutenga zvekurimisa pamwe nezvekudya kubudirikidza nekutengesa uswa.
Titenga mbeu, mafertilizer, nezvekuitawo zvemumba nesipo ndezvetinoita ndezvetichitengesa.
Asi vanotengesa uswa ava vanoti kunyange hazvo vachimbotengerwa nevanhu vanobva kune dzimwe nyika dzakaita seZambia, bhizinisi rekutengesa uswa rine nguva zvikuru munguva yechirimo uye rinombononoka kufamba sezvavanenge vakatarisira.
Problem iri panapa ndiye marketing. Marketing yedu isisu inononoka kuita zvinhu zvedu totanga munana is it June or July? Tongoti April. After ta harvest chichi ndo patotanga ma projects but shungu yedu sisi ndiye kumaketa zvinhu zvekuti vanhu vese vanyatsokuziva kuti area yakati kunoitwa nezve thatching.
Vagari vekunyamakata vanotengesa uswa vanoti vane tariro yekushambadzira bhizinisi ravo kunzvimbo dzakawanda munyika kusanganisira kuvanhu vari kuvaka sezvo veruzhinji vave kufarira kupfirira dzimba dzavo neuswa. Hongu upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka asi vanhu vekunyamakata vanoti havasi kuzogarira maoko vachinonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate, ndini Arthur Chigoriwa. Direct from Washington,
Hurumende inoti imwe shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote avo vanonzi ndivo vakapfumisisa muAfrica yose vari kuronga kuvamba mabhizimisi munyika munyaya dzekuchera marasha, kugaya magetsi nekugadzira simende. VaDangote vanga vachiita misangano nevakuru vakuru vehurumende vachitungamirirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uyo weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Investment Center vaNigel Chanakira.
Chatinongoda ndechekuti vanhu vauye mupi muno munyika. Kana ini muri kunze uko vari kuteerera program yaSisi Mavelas, tinoti unzai vanhu kuZimbabwe. Nekuti tine nyika yakashonaka chose, uyezve pane mukana wekuita mari wakawanda. Saka pakadai panyaya yaDangote tinoti izvo hongu aunzwa nehurumende, asi kuti achiwana readiness rekuita mabhizinesi aya, anoda inonzi investors license inenge ichidiwa. Ndo paachazounza mapepa ake akakwana achitsanangura kuti ari kuda kuita business raid pane nguva yakadii, uyezve achazenga achiunza mabasa akawanda zvakadii zvichidaro. Saka isusu ndo patinozomupa tsamba inomutendera kuti anga kuita mabhizinesi akasiyana siyana ari kudai. Ndo basa reduwo isusu. Vakomana vangu nevasikana variko iko kuziya vanenge vakumhanya mhanya nemapepa acho. Isu kwedu tinoti kana mapepa aka akakwana ese, kana nemazuva maviri chaiwo tokwanisa kumupa chitupa ichocho chekuti achiunza bhizinesi rake kana nevanhu vake, mamaneja anenge achigara muno, zvese zvekuimmigration tinenge tichibatsirana nevamwe vedu kuti vaite sei vakwanise kutanga chimbi chimbi. Iye ari kutaura kuti muna February chaimo angatotanga basi gore riri kuuya iri.
Inzvimbo dzipi dziri kutarisirwa navaDangote kunge vanga vari kuita iwo mabhizimusi munyika?
Tikatarisa isusu, kugadzirwa kwesimendi kwaari nyanzvi kontinenti yedu yeAfrica ka, kwese kwaaisa mari mukubika simende. Tinoona mutengo wesimende uchidzika chaizvo. Ndozotarisawo dzimwe nzvimbo dzaari kuda kuisa mari, ari kuda kuchera marasha ekugadzira iyo simende yake. Ari kuda kuita magetsi. Saka magetsi tiri kuziva kuti Zesa yakaremerwa iri pachayo. Asi vaDangote vakange vauya varivo vari kutitaurira kuti vanoita magetsi akati wandei. Ndo imwe nzvimbo yaari kuda kuita. Yekupedzesera yandakanzwa nezvayo yemahotera, ari kuda kunzi aitewo mahotera muno muZimbabwe. Saka aitaurwo navamuZembe.
Sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Musangano wemazuva maviri weHighway Africa wakatanga muSouth Africa nemusi wesvondo paRhodes University wakapera nezuro vatori venhau vachiti vakadzidza zvakawanda. Musangano uyu wakaitwa pasi pedingindira rekuti Journalism and the City. Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu ndimuzvare Grace Chirenje. Ngatinzwei huru ndinodzokora zvakare ndi Grace Chirumanzu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvare Chirumanzu.
South Africa tatine musangano wevatatu venhau kubva muAfrica yose. MuZimbabwe tanga tiri vasikana gumi vemajournalist vari kusupportwa neUS Embassy muHarare. Kwozoitawo vamwe vakomana nevasikana mafreelance vauya vakazvimiririra kumusangano uyu. Musangano uyu tingati wanga uchibatsira majournalist kuti ange ari pamwe chete achionesana zvinhu zvinowanikwa mujournalism, matambudziko anosangana nekuti vamwe vanomakunda sei kunyika dzavo. Nekuti taka chaisa matambudziko anowanikwa nemajournalist anenge akasiyana siyana munyika dzese. Saka tinge tasangana kudai tainge tichibatanidza musoro pamwe tichiwanikwa tichisheya maideas kuti zvinei zvakamira sei, munozvikunda sei muchidai so.
Iwe ungati chii chakanyanyo kukubata pamusangano iwoyu chauchazodzokerawo kuZimbabwe uchinopakurira vamwe?
Chakanyanyo ndibata ndechekuti Dzimwe nguva kana uri woga wakasangana nevanhu vasina zviroto zvakakura maningi, dzimwe nguva unofunga kuti iwe pane chinhu chekuti chiri kukuita kunge wakupenga zvauri kufunga hazviachivhiki. Asi ndichinge ndichisangana nevamwe vane zviroto zvakafanana nezvangu kumusangano uyu, ndakwanisa kuti ndive ndinosimbiswa kuti handisi ndoga ndino zviroto zvakakura, uye zviroto zvangu hazvina kunonyokura zvokuti zvinganza hazvikwanise kubudirira. Asi ndawana vanhu vandisimbisa nevamwe vanhu vandipa manhamba avo kuti tigonopota tichibatanidza musoro pamwe, vagopota ndichivatsvaga kuti kana ndichinge ndaomerwa ndovabvunza kuti apa pakadai todii, vachindibetsera nenzira dzakasiyana siyana.
Dingindira remusangano uyu ranga riri rei?
Dingindira remusangano uyu ranga rinzi muchirungu Journalism in the City, zvichireva kuti mubatanidzo wevanyori venhau, zvichisanganisira nekuti zvavanonyora ngazvipinde muvanhu, ivo vanyori vanhavo vagone kuti kana vachinge vachinyora nhau dzavo vange vachipinda muvanhu, kunzwa kuti vanhu vanoda kutaura vachiti chii, patingati kupa vanhu voruzhinji inzwi rekuti vataure kubudikidza nemapepanhau, kwete nekuti vange vachingoenda kune vakuru venyika, vakuru vemahofisi, asi kupinda mune vanhu, vanhu vari kumamisha, vanhu vari kusangana murokesheni kuti vari kunatsoda nezveizvi zviri kuvanetsa, zvii zvavari kubudirira nazvo, kana kuti zvii zvatingati zvavari kubudirira nazvo. Nekuti takatarisa muZimbabwe dzimwe nguva hapana zvinonyorwa zvakanyanya nekuti maZimbabwenzi abudirira papi, saka tinonzi tikurudzirwa unze tipinde muvanhu tione kuti nyango zvakaoma muZimbabwe zvii zviri kuitwa nevanhu veZimbabwe kuti vagone kukunda nguva ino yakaoma.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Muzvare Grace Chirumanzu achitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eAfrican Union anosvika gumi nemapfumbamwe aurayiwa muSomalia nhasi mushure mekunge motokari yavo yaputikirwa nebhambo ranga rakateiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab, icho chati ndicho chaita mabasa aya. Chikwata cheAlshabab ichi chinotiwo chauraya mamwe mauto eAU akawanda muguta reJanal pedyo neguta guru renyika iri Mogadishu. Mauto aya anonzi atorerwa muzinda wavo neAlshabab. Mumwe mabharani wedare remuguta reKentucky muno muAmerica ari kuramba kuchatisa ngochani achiti izvi hazvienderane nechitendero chake chechikristo. Mabharani uyu anonzi Kim Davis uye anonzi ari kuzvidza mutongo wakapiwa nedare repamusoro-soro weSupreme Court wekuti achatise ngochani idzi. Bazi reState Department remuAmerica nhasi raburitsa dzimwe tsambambozha dzinodarika zviuru zvinomwe dzaamai Hillary Clinton avo vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vari kubato remaDemocrats. Amai Clinton vari muchoto vachipomerwa mhosva yekushandisa tsambambozha yavo pauzima, kwete yebasa zvinonzi nevakawanda kutyora mutemo. Kota rinoona nezvemaindustry vaMike Beamer vatsinhirawo kuti hurumende yasendeka parutivi chirongwa chekutora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kumakambani anenge achida kuvamba mabhizimusi munyika. VaBeamer vanoti makambani ezvicherwa chete ndiwo ave kusungirwa kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana. Mashoko aya akataurwawo negurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaChris Mushove kuve panhau reSunday Mail. Nyanzvi munyadze zvoupfumi dzinoti zvabuda pachena kuti chirongwa chehurumende ichi change chopa kuti Zimbabwe itadze kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vabima parizvino vari kumusangano weMilan Expo kuItaly, uko Zimbabwe iri kuratidzirawo zvinhu zvayo panyika dzinosvika zana nemakumi mana nenomwe. Tabvunza vabima kuti musangano uyu uri kufamba sei.
Nyaya yeExpo yakatisa pamap, zvinoratidza kuti kunyange nhasi munhu akazoti pane Zimbabwe ipapo unoda kunonzwa kuti chii chiri kutaurwa ipapo. Saka zvinhu zvatiri kupembedza, zvinhu zvatiri kuda kuti dai taramba tichienda kune maExpo kusvika nyika yaakuziva kuti rungano rweZimbabwe rungano runoreve chii. Zvizhinji zvinotaurwa manyepo, inyika inofara, inyika inorunyarara, inyika ine vanhu vanoda kushanda, ine nyika yakamirirawo kuti vanoda kuisa mari yavo, vanoda kuita makambani avo vauye vakasununguka vachikwanisa kuzotora zvavanenge vabudisa, pundutso yavanenge vabudisa mumakambani iwavo vanokwanisa kudzosera kumusha kune kwakabva mari yavakapinda mumakambani iwavo.
Asi mungatiwo Zimbabwe iri kuita here zvakakwana vabima kuti igadzirise chimiro chayo, nekuti sekutaura kwamuri kuita vamwe vanenge vachingonyora nhema vasina kana kutombotsika kuZimbabwe kwacho?
Ichokwadi, tine zvatiri kuita, tine zvatichada kuita. Asi ndichida kunangana nemubvunzo wenyu ndeyekuti handifungi kuti pane nguva inombozosvika yatineti taita zvakakwana. Tinoramba, tinofanira kuramba tichiita zvakakwana. Sezvamunoziva, nyaya iyi inopindira kushambadza, hazviri kuti munhu wese paunoshambadza une akateerera redhiyo, une akatarisa TV, vamwe vane vakakotsira, vamwe vane vachiita zvavanoita. Saka ino chinhu chinoda kuramba chichingoitwa. Saka tinofanira kuramba tichingoshambadza, tinofanira kuramba tichiudza vanhu chokwadi chenyika ino. Hatifani kunyepa, tinofanira kuudza nemazvo. Tinofanira kuvakurudzira kuti vauye kuno zvikare vazvionere papa pachavo.
Chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema ndo chimwe chinenge chisiri kunyatsonzwisisika nevanenge vachida kuunza mari dzavo munyika umo. Mungatiudza kuti chiri kunyatsofamba sei chaizvo?
Chirongwa ichi chirongwa kana dai pane pachachinzi chinokanganisa vanoda kuisa mari hunge chisina kutaurwa nomazvo. Pane vakawanda vanomhanya vachinotaura zvisizvo. Kune vakawanda vanoswera vachiparidza nyaya yechirongwa ichi vasina kumboverenga kuti mutemo unoti chii. Mumutemo weIndigenization Empowerment Act une zvakawanda zvinogona kuitwa nainvestor achiratidza kuti uri kuda kuti vatema kana kuti vomuno muZimbabwe vange vaine zvokuita nenyaya dzezveupfumi wenyika ino. Zvizhinji zvacho zvisingatadzi kuitika. Haizi nyaya ye-51 ne-49 chete. 51 ne-49 inoshanda kune idzo kune makambani ari kuuya kutora zvinhu zvavasingagoni kudzosera. Zvinhu zvinotorwa pasi pevhu semuenzaniso. Kuti munotora madiamonds, munotora gold, munochera pasi, pachisiya paparara hamuna chamuchadzokera. Saka kune dzimwe nyika zvinhu izvozvo zvinobhadharwa nemaroyalties nemimwe mitero yavanoita. MuZimbabwe tiri kuti aiwa, uyai muite zvamunoita, asi pamunouya nokuda kuti zvinhu izvi hamuchadzoseri, isu taakukupai izvi kuti muite zvamunoda nazvo. Ndo shareholding yedu iyoyo. Asika hazvirevi kuti ndo zvinoitwa kumapazi akasiyana-siyana. Zvinongoaplya kuya kune zvinhu zvinopera sekumigodhi. Mukauya kumanufacturing, mukauya kutourism, mukauya kune mamwe muICT nezvimwe zvakadaro, zvino zvese zvinhu zvinogarirwa pasi. Iye muinvestor uri kuisa mari, tinomubvunza kuti chaunoda kuita. Iwe mutemo une zvakawanda zvaunogona kuita. Chaunobvuma kuti unoda kuita kuti tigotora separticipation yavane muZimbabwe chii? Mumutemo munomubvumidza kuisa mari kuvocational training school. Unogona kuuyazve aine mabasa okusimudzira madzimai, kunyanya-nyanya madzimai omunzvimbo yaari kuzonge achipinza mari. Zvese izvozvo zvinotenderwa mumutemo, asi kune ruzhinji kwazvo rusingazivi nyaya idzodzo.
Gurukota runoona nezvema industry va Mike Bima vari parunare ku Milan ku Italy. Vechidiki vakapinda muzvirongwa zvedzidzo zvakasiyana siyana kunze kwenyika zvinosanganisira cheMandela Washington Fellowship, Tony Elumelu Entrepreneurship Program nezvimwe. Vanoti dzidzo yavakawana muzvirongwa izvi iri kuvabatsira zvikuru kusimudzira upenyu hwavo nenharaunda dzavo. Gore rino vechidiki veZimbabwe vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanosvika 30 uye vakapinda muchirongwa cheTony Elumelu vanosvika 12. Pane zvizvarwa zveZimbabwewo 20 zvichaenda kuUnited Kingdom kunoita zvidzidzo zvepamusoro pasi pechirongwa cheChevening Scholarship. Vatangai murangari inyanzvi mune zvemabhizimisi uye ndemumwe wevanhu vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Mutungamiri Ngomo weStudio 7 abata vamurangari kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chakavabatsira sei.
Chinhu chakandibatsira zvikuru muupenyu hwangu. Mafungiro andaita atichinjei kana ndichisangana nedzimwe nyaya dzinenge dzichiitika muupenyu hwangu. Ndinowanikwa ndichiongorora zvinhu ndisati ndadaira. Pachirungu vari kuti I think a bit more open minded. Pane dzimwe nyaya dzanga dziri nyaya dzainetsa kwino kwatinobva kuZimbabwe. Ndochinhu chokutanga. Chinhu chokuti chakandibatsira zvikuru kuwanikwa ndiri pakati pevamwe vanhu vezera rangu vakati wandei vanofungo zviri progressive panyaya idzodzo. Chechipiri, pakawana training yatakaita isusu ndanga ndiri mutrack yebusiness and entrepreneurship. Ndakaona kuti madzidziro atiri kuita muno, ndichiri muno handisi kureva muZimbabwe chete, ndakaenda kuchikoro ndakanodzidziswa kuSouth Africa. Madzidzisiro atiri kuitawo nokuongorora kwatinoitawo kutangisa mabhizimisi. Tinenge takati sarei tichiri kutaridza kana kushandisa nzira yekudhara. Inova yekunyora maplan akareba manzi business plan mwachata ndisingaverengi kana tasingazoverengwa kumabhenki nekumafunders. And so approach ya vakatidzidzisawo yavanoti yo lean startup methodology kana kuti business plan canvas. Ndakaona chiri chinhu chekubatsira chinoita kuti isusu vana vechidiki uyezve vanhu vari kuda kutangawo mabhizinesi semaentrepreneur tinokwanisa kuti tive taongorora zvinhu zvese zvinobata mabhizinesi edu, tokwanisa kuti tizishandise kuti tivake mabhizinesi achazorarama.
Consultancy yauri kuita ndechii uyezve iri kufamba sei bhizinesi yacho?
Inini ndinoita maadvisory services mainly pa management consultancy ne small business consultancy and capital raising consultancy. Sezvo chinhu chichiri kutanga unenge uchiri kumbotsvaga-tsvaga vanhu vangu vauye vachibatsirwa nesu. Ndakaitawo mukana wakanaka wekuti ndanga ndichitaudzana nevamwe vanhu vakazva ndipo basa randiri kuti ndibate mazuva ano and the contract yekutanga ndakabata.
Vatangai murangari vanoita mabasa uye vakapindawo muchirongwa cheMandela Fellowship vari muzvina bhizimisi. Vanga vachitaura hapo naMutungamiri Ngomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Youth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa munyaya dzebudiriro nevechidiki vakambenge vari kunze kwenyika muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano ReFuseNet royambira kuti kwatotanga kuita nzara inotyisa kuMatabeleland South uye mitengo yechibage yave kukwira zvakanyanya. Imwe shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote voronga kuvamba mabhizimisi muZimbabwe. Zimbabwe yave kusendeka parutivi chirongwa chekutora zvikamu 50 nechimwe kubva muzana kumakambani ekunze kwenyaya dzemigodhi chete. Aiwa, amawadiwa tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.